Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 25, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau Blessed Mushanga amiswa pamberi pedare nhasi. Chizvarwa chekuChina chobatwa chiine nyanga dzezvipembere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Alpha Media Holdings iyo inotsikisa mapepa nhau akaita seNewsday, Zimbabwe Independent nenepfenyuro yeHeart and Soul TV, Blessed Mushanga uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekupa mukana kumurwi wehondo yerusununguko waBlessed Geza wekutaura mashoko anonzi anokonzera kusagadzikana munyika. Magweta aBlessed Mushanga aisa chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba. Mutori wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaFarai Gwitima vati vanoda nguva yekuzeya zvataurwa nemagweta aBlessed nevachuchusi panyaya yekuti Blessed opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutongi ati Blessed adzoke kudare nemusi wechina zvapa kuti adzoserwe mutirongo. Vachuchusi varikupikisa chikumbiro chaBlessed chekuti atongwe achibva kumba vachiti anogona kukanganisa vafakazi uyewo kuramba achipara mhosva kana akaburiswa muusungwa. Asi gwetara Blessed vaChris Mike vati vanotarisira kuti achapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechina.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro kana munhu ambenge asungwa paanoenda pamberi pedare anofanira kusunungurwa ipapo. Ndio kunge pasina zvikonzero zvinoita kuti aramba akavharirwa. Nokudaro tanga tichitiswa hapana zvikonzero zvakasimba zvingaite kuti Blessed arambe ari muusungwa.
Vamhike vativo Blessed ari kuramba mhosva yaari kupomerwa sezvo aiita basa rake uye varatidza kusafara nenyaya yekuti nyaya yake iri kuferefetwa nemutikitivha wekuchikamu chinoona nezvematororo kana kuti CID Anti-Terrorism Unit Detective Chief Inspector Josephat Chitambira.
Nekuti matororo tinoaziva vari vanhu vanoshandisa chisimba chakanyanya. Saka zvatishamisa zvikuru nekuti katyamadza kuti munhu anongorine basa rekutapa nhau angabva anzi sa nevanhu vane hunyanzvi hwekushanda nematororo anoshandisa chisimba chakanyanya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Shongwane varatidzawo kusafara nekusungwa kwaBlessed vachiti zvinoisa kutya kune vamwe vatapi venhau.
Inongova nyaya yekuti pane kutsimbirirana uye kukanganisa maitirwo ari kuitwa basa rekutorwa kwenhau. Zvinokonzera kuti pave nekutya nekuchichidzirwa kuri kuitwa vanoita basa rekutora nhau.
Mukuru anoona nekufambiswa kwemabasa muMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo kusungwa nekushungurudzwa kwaBlessed kunodzorera kumashure mabasa ekutapa nhau munyika pamwe neukama hwemapurisa nevatapi venhau.
Chiri mutoronga haasi Blessed Mushanga. Chaiswa mutorongo ibasa rekufambiswa kwenhau, ibasa rekuti nyika izive zviri kuitika, ibasa rekufambiswa kwemashoko. Saka maonero edu ndekuti zvadzorera mumashure mabasa atiri kuita, mabasa atakaita nemapurisa.
Blessed akasungwa nezuro mushure mekuzvipira kumapurisa pakamba yeHarare Central. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa pane penyuro yeHSTV Mashoko akataurwa nenhengo yeZANU PF uye vari murwehondo yerusununguko vaBlessed Geza ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatadza kutungamira uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Ari kupomerwawo mhosva yekuburitsa mashoko avaGezi apo vaiyambira mukuru wemapurisa Commissioner General Stephen Mutamba kuti ivo nemapurisa avo vachazvionera pamunhu sefodya kana pakaita anosungwa nenyaya yekuti vaMnangagwa vatadza basa. Asi vaMike vati Blessed aiita basa rake. Vati mashoko akataurwa navaGeza pamusoro pavaMnangagwa naCommissioner General Mutamba haanei naBlessed, uyewo Blessed semutori wenhau ane kodzero yekusvitsa mashoko aya kune veruzhinji. Mudare nhasi mange makazara magweta vatungamiri vemapata anopikisa nevamwe vanhu vakawanda. Vamwe vange vari mudare igweta uye vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti vaimbomirira Zengeza West vaJob Scala, mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Momaduku, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa chekuChina, Lin Wang, akasungwa pamwe nemushandi wezimu raCuthbert Maoko mushure mekuedza kuburitsa zvisiri pamutemo nyanga dzezvipembere dzemari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu ekuAmerica, kana kuti $360,000. Nyanga idzi dzainge dzakavigwa muchidhori uye dzinonzi nevachuchisi dzairema makirogiramu gumi nematatu. Darira magistrate rakanyima Lin Wang mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Zviri kuitwa nemaChina muZimbabwe zvaakutokanganisa kugadzikana kwemunyika.
Ko sei muchidaro vaMaguhu?
Mhosva dzavari kupara ihombe kazhinji akasike kutanga vachibatwa vaine nyanga dzingava dzenzou kana nyanga dzezvipembere. Saka ratova dambudziko guru, ende mukazvitarisa iko zvinezvi maChina vaakuda kutsvaga kunge nzvimbo dzekuti vatenge malodge maNational Park. Vaakuda zvekare kutsvaga maresinesi ekunochera maminerals maNational Park. But chinangwa chavo hachisiri chekuoperata lodge kana yekuita mining. Yes, vanogona kuita izvozvo, asi vari kuda kunyatsa kupinda maNational Park macho, mavanokwanisa kugara vachipfuura mhuka pasina anovabvunza, nekuti vanenge vachishandisa resinesi rekuti isusu tinochera maminerals kana kuti isusu tiri kuoperata lodge.
Poitwa sei vaMaguhu kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvaida kuti hurumende iite kuti mutemo uuye zvakaomarara pamusoro pevanhu ivavo, sezvavanongoitawo kana chizvarwa chemuZimbabwe chikabatwa chiine nyanga yechipembere.
Chirango chacho chakamira sei?
Totoziva kuti minimum 10 years, asi zvinoita sekuti temo wacho wakareruka kumaChina. Ndosaka vari kuita madiro ajujina, nekuti vanoziva kuti muZimbabwe muChina ari pamusoro pemutemo. Kana zvichizongoitawo kudza abatwa, pamwe pacho anobva anzi ngaadzokeswe kunyika kwake, deportation, asi inenge iri nzira yekutomunzvengesa kuti asaende kuchikurubhi. Saka idambudziko guru iri rapinda munyika hameno kuti richapera sei.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nyaya dzakadai dzinowanzopiwa vanhu zvirango zvakaomarara munyika. Kuhange svondo rapera, Ishmael Ncube akatongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe mushure mekubatwa aine haka yainge auraya yemari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora kana kuti $500,000. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi vanoti vari kusangana nezviminga mupinyi zvakawanda zviri kuvatadzisa kuti vatengese zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Wechidiki ari mune zvekurima madomasi kuchegutu muzvare Rumbidzai Matonga anoti kunyange chirimwa chake chichikwanisa kukwikwidzawo kuti chitengeswe kune dzimwe nyika haana ruzivo rwakawanda kuti oita sei.
Export market ndakanzwa nezvayo kuti vanhu varikutengesa zvinhu kunze, but handingatsoziva nezvazvo, handina information yakakwana nezvazvo, but ndakanzwa kuti zvinenge zvine mari yakawanda. So you start thinking kuti kana ndikati ndoda kunotengesa ndoenda ndinotengesera kupi, then ndichitengesera kunani, zvezvichisvikira kupi, but handina license. I don't have full information yekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichifamba sei.
Vavhuso Mhlanga wechidiki anogara muHarare ane bhizimusi rekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanochemawo nemitemo inoda kutevedzwa kuti munhu akwanise kutengesa unyanzvi hwake kune dzimwe nyika.
Chikonzero hachisi kuti havadi kutengeserawo kwavanoona maprofits ari nani, but nhau ndeye kuti zvikwanisiro zvekuti vange vachitengesera kunze ikoko zvinovasungira kana kuti zvinovarambidza zvakawanda. Muno muZimbabwe mapepa documentation kana magwaro anodiwa fanike kuzim trade, kuforeign affairs, ndovanoita kuti vechidiki varume bhizimusi vange vachizotengesera muno chete vachitadza kuzotengesera kunze.
Studio 7 yaedzawo kunzwa kubva kuchikamu chehurumende chinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika chezim trade, asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kusangano iri vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira vhiki radarika tisati taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kukanzuro yehurumende iri mubazi revechidiki yeZimbabwe Youth Council vasungano chisina vanoti vechidiki ngavashandisewo mukana wakavhurwa neAfrican Continental Free Trade Area kutengesa zviwanikwa zvavo.
Tine program yeAfrica Free Continental Trade Area iri kubatwa ichitsigirwa neyatinoti Youth and Women in Trade Protocol. Zviri kureva kuti vechidiki nemadzimai vaakugona kutengesa Africa yose jekerere zvinhu zvavo zvisingagoni kubatirwa mutero pamiganho yenyika.
Anotungamira sangano rinomirira kodzero dzevechidiki reYouth Vibes Africa, Ruvarashe Miti, anokurudzirawo vamwe vake kuti vasangogutsikane nekutengesera zviwanikwa zvavo muno chete.
Zvakare tinoona kuti vechidiki takasununguka kungoziva kuti inini ndinoita zvinhu zvangu munharaunda yangu, mune vanhu vandinoziva, mune vanhu vanondinzwisisa kana kuti vakaona kuti ndakabva kupi nebhizimusi rangu. Saka izvozvo tinoona kuti local market ndiyo yatinenge tichida instead of kutarisa international market kana kuti regional global market. Saka naizvozvo tinoona tichizengurira kuti tingazviite here.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki vatanzikwa Guranungo vanotiwo zvichida na muzvina bhizimusi vechidiki vasati vatanga kutengesera zvinhu zvavo kunze kwenyika ngavambotanga nekutengesera mamwe matunhu emuno.
So ngatisangotaurai nezveexport yekunze, muno machitapedzera export yacho. Ngatitange taona kuti muno tayatsotawo certified mumalocal manufacturers edu muno, mumadistributors edu muno, mumasupermarket edu muno. Vachipindawo mayuthi vemumatenda ari kupinda maproduction yenyika, vachipiwa matenda kuti vaite construction.
Bhanga renyika dzepasi rese reWorld Bank rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika inodhura kugadzira zvinhu mumaindastiri zvinozokonzeresa kuti zvigadzirwa zvayo zvidhure kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muSADC. Izvi zvinokonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nekushayikwa kwemari yekunze. Asi nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti kana ruzivo rukatekeshera maererano nemikana iriko yekutengesera kunze, zvinogona kuitawo kuti vechidiki vaonewo mikana yekuwana mari yakawanda kudarika kana vachitengesera muno. Zimtrade ndiyo inobatsira vanenge vachida kutengesa zvinhu kunze, uye masangano akaita seEuropean Union anoti anoda zvinhu zvakawanda kubva kuZimbabwe zvinosanganisira zvicherwa nemichero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vave pedyo nekuita chibvumirano chekumisa hondo pakati peRussia neUkraine kuti chibvumirano ichi chinyoreranwe. VaTrump vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nemutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron. Muzinda weVatican unoti Pope Francis avari kurwara vari muchipatara cheGemelli muRome kuItaly vararawo zviri nani. Pope Francis avave nemakore makumi masere nemasere ekuberekwa vakaendeswa kuchipatara nemusi wa14 kukadzi. Vanonzi vari kumbonetsekana nekufema zvakanaka. Apo gore richangotanga mitengo yezvinhu ichinzi iri kukwira, vashandi vakawanda munyika kusanganisira vehurumende vanoti yave nguva yekuti vashandirwi vatarise zvakare mihoro yavo. Nekuda kwemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi anonzi Aminama, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaEdgar Moyo tsamba richikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende nekukasika, richiti riri kushishikana zvikuru nemararamiro ave kuita vashandi vehurumende vakawanda zvikuru nhengo dzaro. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti kana vanhu vachienda kubasa zvakakosha kuti vatambiriswe mihuru inovakwanira kuti vararame.
Saka tiri kuti aiwa zvinaiwa kumana, kana muri kutungamirira nyika muchigona kuti nyika inotongwa nevene vayo, igonamatirwa nevene vayo, mari yacho ichidyiwa nevene vayo, ko sei yakungopinda mumiromo imwe chete sekunonzi ndo ine mazino? Kwedu uku kune huro dzisina mazino here? Ngavangoitawo kuti murayiridzi, musoja, mupurisa akwanisewo kurarama. Zvinorwadza zvokwadi kuti munoona mumwe munhu achifamba achidhoneta mota sekunonzi ari kudhoneta zvinhu zvidiki diki. Munyika imomo ndo mune mari iyoyi iri kubuda iri kupuhwa vanhu.
VaMajongwe vanoti zvinozivikanwa kuti Zimbabwe ine upfumi hwakawandisa unokwanira munhu wese, asi vanoti dambudziko rangoitika chete nderekuti kune vamwe vari kukamira mukaka wenyika mumikanwa yavo.
Isusu totaurawo kuti chiti paiwo pei wonzi mari hakuna. Ko iri kupuhwa vanhu iyo, iri kuvakiswa dzimba, iri kuvakiswa mamols yese, zvicherwa zviri kucherwa zvese zviri kuenda kupi? Zvekuti ikonomi iri kutambudzika hatisanyeperwe. This economy is a robust economy. Ikonomi yekuti inotoda benzi chairo kuti iwisire pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti nyaya yekuwedzera vashandi mihoro haisi kuda nhaurirano sezvo hurumende iri kuzviziva kuti vashandi vayo vari kunonga svosve nemuromo.
Hurumende ngai adjuste masalary nekukurumidza kana vachinge vanonoka sekuzivisa kwatakaita. Kungoti vamwe vedu ndovanotirasisa vakuru vemamwe union, tiri mubishiku vakumbira kuti dai tamboenda pastrike kutanga kwaMarch, asi notadambudziko rekuti vamwe vedu vanenge vachienda nerweseri vachinoita hwenya kose vachitanga kukurudzira vanhu kuti endai kumabasa musateerere zvestrike.
Munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanotiwo zvataurwa nePTUZ ndizvo zvimwe chete nezvavari kukurudzira, vachiti vakatonyorerawo kuhurumende vachikurudzira kuti nhaurirano dzemihoro dzekotoro yekutanga yegore dzichitanga.
Saka tinongotarisira kuti tikawanda vanotaura saizvozvo zvinoita kuti zvinhu izvozvo zvinzwike zvakanyanya, nokuti dzongororo ine simba. Saka takamirira, tiri kutaurawo kuburikidza nekuseri kwatinenge tichimbotaurirawo sematauriranana tinongoita nguva dzose, asi ichokwadi kuti pakudiwa nhaurirano maererano nezvemari dzevashandi.
Asi hurumende iyo yagara ichichema kuti haisi kuwana mari yakawanda iri kupinda muhomwe dzayo, inokwanisa here kuzadzisa zviri kudiwa nevashandi izvi? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti:
Vamwe tirikuona kuti ikonomi haina kufamba zvakanaka gore rapera, but tinotarisira kuti mukana kuti pawe neadjustment uripo, but unenge maadjustments anenge akufanira kuendrana nemafambiro anenge achiita upfumi hwenyika. Nyaya dzeproductivity, nyaya dzeeconomic growth dzinofanira kugaidha mawage negotiations. Of course nyaya dzeinflation dzinotariswa, but panofanira kuva ne yatoti vachirongwa integrative approach kunyaya dzecollective bargaining.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaEdgar Moyo kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vashandi vehurumende vagara vachipomera hurumende mhosva yekungovapa mihoro yainofunga pasina kutanga vawirirana kuti vasvika sei pazvikamu zvavanenge vachizopiwa izvi. Vashandi vanoti gore rapera havana kupiwa mukana wenhaurirano muchikamu chegore chekutanga, uye hurumende yakangoita zvakare madiro ajojina muzvikamu zvetatu nechina payakavawedzera mihoro yavo. Mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inoita madhora mazana matatu nemakumi matanhatu ekuAmerica pamwedzi, asi vachizoipiwa iri mazana maviri nemakumi mana mumadhora ekuAmerica, imwe ichizouya iri mumari yemunyika. Yave nguva yekuti timbonzwa pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7.
Izvo tagara tichizviziva zvedu kuti vatori venhau vanongombonyikidzwa muZimbabwe. Tagara tichizviziva kusi kutanga vanoisa nopiefu ndotsika yavo. Asi kana vachiuya pano paStudio 7 vanoida zvita dzvene. Kana mutemo uchingotonga usina kwa wakarerekera. Akatora mutori wenhau uyu akatora mutsvangwa paitaura nyaya yekuti vagesa varasika gwarire musangano, vanofanira kurangwa nemusangano chino. Mutori wenhau uyu akatora mutsvangwa achitaura izvozvo ngaasungweiwo kana mutemo uyu usingichinzi hauna kwa wakarerekera. Sezvazongorerekera pakuti nekuti uyu akatora mufananidzo wageza. Vageza anongova munhu wemuZimbabwe, isu tiri maZimbabwens, mutori wenhau muZimbabwens, saka chakashatapo chii?
Makadiko muri yeZimbabwe kwamuri matima nenyika, anokwasai ndi mufundisi moyo. Ndatiregaindipo muono wangu kuburikidza namashoko akashambadzwa nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vahama dziripi. Apo pavakanga vachiti pamutumbi yakabviswa kuStilfontein pane mizhinji iri kusati yazikwana, zvinhu zvingarema izvi kuona vana veZimbabwe vachienda kumaembassies. Asi nhau iripo ndeyekuti baba hama dziripi semiriri vaifanira kutumira vanhu kana kuti navo kufamba ukoko voenda kunzvimbo yekunana Stilfontein. Kuna Stilfontein kune kalocation kari around Stilfontein kwakuti vanhu vaipinda vamaini vanotozivana nokuzivana vakandobvunza. Saka government ngaitumire vanhu ukoko indoita base zvishoma vachitsvaga vachibvunza vanhu vanokurumidza kuzikwana, nokuti kana vakaita saizvozvo zvinhu zvingatora kwasaka zvimwe zvinhu zvoda kukurumidza kufunga, uye futi nokuva nomuono wakanaka. Tatenda
ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, makaita wani. Ndine mubvunzo panapa, ndokukumbira kunzwa kuti mazuva asopera nyaya yemozambique yanyatsobudikira chaizvo nekuti kwanga kusati kwagadzwa purezidendi. Ko mazuva ano haichabudiswi nekuti purezidendi akagadzwa here, nokuti musindo hauna kupera, purisa ari kumhanyiriswa nepovho. Zvinhu zviri kutoramba zvichiita manyama mire nerongo. Ko zvaingoiswa pamhepo kuti kuwanikwe rubatsiro rwokuti kugadzwe purezidendi here?
Makadini apo mukoma Jonga, makadini ko mukoma Blessing apo muri kutaura naBrandon apo Pretoria pasenjurion apo. Ai haunongoona kuti chinyika chedu ichi mukoma Jonga kachi aishi tiri kurarama kuseri kwacho. Vakuita basa rakusunga vatori venhau, vamusungire Blessed, hakutotombotendegwi kana kusimudza musoro. Nyika yevadzvanyiriri vasingabvumi kuti mumwe munhu ataure, vanoti kwanzi watipandukira.
Tinoti kana manyoka emabhunu avo ari anhu ari kuda kumira nesu zviro kwazvo, nana Gezi avo, ana Comrade Gezi avo, shuwa ngavamire mire pavanogonera. Tiri kuzwe kuzununguka, kuzwe kusheka sheka kuti shuwa ED wakuda kubva, kuti inoite shuwa tiri kuita senge tinorota. Kunyanya unoku kubohera South kwaakanga ari kupa ana Chinotimba vechirepa vanhu apa mari kuti nyaya icho dzisatongwa. Aiwa, ngazvigare zvakadaro nyoka yemabhunu naGeza, rambai makatsika ipapo, rambai makabate ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, muimbi Roberta Flack akaimba nzimbo dzakaita mukurumbira dzinosanganisira The First Time I Ever Saw Your Face uye Killing Me Softly With His Songs akashaya nezuro ainge ave nemakore makumi masere namasere ekuberekwa. Roberta akambopiwa mubayiro wepamusoro wekuimba weGrammy Award. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC, muzvare Martha Makonye.
kushaya kwemuimbi Roberta Flack kwarwadza vanhu vazhinji kwazvo, nokuti aive muimbi aiimba zvinodzika zvinopinda mukati memwoyo yevanhu. Muimbi uyu aiimba dzimbo dzakasiyana siyana kuma70s, uye kushaika kwake kwaita kwasiya vazhinji vachirwadzikana chaizvo. Asi tinoda kutenda nekuti music yake yakatisira inova iyo yatichange tichinzwa mazuva anotevera, kunyangwe iye asisipo panyika, vanhu vazhinji nelegacy yake vacharamba zvichienderera mberi.
Tinoona kuti muimbi uyu Roberta Flack akatombowana achipiwa rucherechedzo rweGrammy Award, uyezve anozikanwa nechiimbo chaakaimba chinonzi Killing Me Softly with his song. Vechidiki vanoimba musambo iwoyu weR&B mungaonawo vachidzidza chii kubva kune muimbi uyu?
Vechidiki vanodzidza zvakawanda kuti ngavarambe vachiimba dzimbo dzinova idzo dzinodzidzisa vanhu vakawanda, dzinova dzimbo dzine chirevo. Paakaimba chimbo chekuti Killing Me Softly, chakawanikwa chichitererwa kusvika pasi rese kunyange kusvika nyika dzakasiyana siyana. Chinova icho chimbo chaive neudzamu, chinova nerevo nemining yachinacho mukati meupenyu hwevanhu. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti vawanikwe vachateverera mumhanzi inovapa mining mukati melife yavo.
Tinoona kuti Roberta Flack akawanikwa iye achiwana mibairo yemaGrammys anokwana mana, uyezve akawanikwa iye achipuwa ruremekedzo rweLifetime Achievement Award mugore ra2020. Akawanika zvakare achiwana iye achiremekedzwa pamusoro pechiimbo chaKilling Me Softly with his song. Zvii zvamungati zvingadzidzwawo nevamwe pane zvaakaita izvi?
Kuwana award hachisi chinhu chiri nyore, kureva kuti Roberta Flack aigona kuimba uye zvaibata vanhu zvakaita kuti awanikwe achapiwa maGrammy Awards. Saka ndinokurudzira vechipiki kuti vawanikwe vachaimba zvinhu zvine chirevo, varegere kuimba zvinhu zvisina maturo, asi vaimbe zvinhu zvine chirevo zvinobata mweya yevanhu. Naizvozvo zvinovandudzawo kiriya yavo, uwanikwa vachapiwa maGrammy Awards.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Kambo Killing Me Softly kubva kuna Roberta Flack uyo akashaya nezuro. Manzwa hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 nechizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC muzvare Martha Makonye vachitaura pamusoro pekushaya kwaRoberta. Manzwa Kambo karukurira anonzi Killing Me Softly, asi musakanganwa chirongwa chevechidiki cheLive Talk The Connection na 8 PM. Apo nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya yekusununguka kwevatori venhau kuita basa ravo zvichitevera kusungwa kwaBlessed Muhlanga weAlpha Media. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, tumirai paWhatsApp namba dzinoti +1 202-465-0318. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Stadikile Muhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla uDlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinde uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini.
Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba namhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ejojozela uDlakela.
Sokulomkhuhlane lesisifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emojini uhlasele ngendlela eyisimangaliso. Manje umuthi abadala babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu ibuye nje nje ukugezisa.
Abalimi emathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe zinhlavane leminye imihogoyi. Uhulumende wakwele Netherlands uthuza kuma ukusekela ezinye inhlelo eziqhutshwa emazweni achiyeneyo agoqela eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba ephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili wokwethula imbiko ekhuthaza uDlakela. Njalo abachuchisi balile ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail ngoba besithi ulakho ukuphazamisa abafakazi. UMhlanga ubotshwe izolo ngemva kokuzinikela emapholiseni. Wavulelwa amacala lawa phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amapholisa athi wakhuthaza ukuthi kube loDlakela kungxoxo ayiqhuba kumalanga edluleyo lelunga leZANU PF Central Committee umnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba ekhohlakile elenkohlakalo. Iqotha lika Mhlanga umnumzana Chris Mike kusole abachuchisi ngokuphikisa isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso esithi le yindlela yokumhlukuluza nje kuphela. Umnumzana Mike utshele umthethwandaba njalo izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuphathwa kwecala lika Mhlanga lipholisa elikhangelane lamacala ezikliwe eziyingozi iterrorism. Umhlanga uzaqhubeka ivalelwe abesephenduka emthethwandaba ngolwesine lapho umanje umnumzana Farai Kwitima athe uzakwethula isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Kulabantu abaningi abahambe enkantolo ukuyasekela uMhlanga abagoqela abalwela amalungelo oluntu, abezombusazwe, amagqwetha kanye labantu makhaza. Abanye babo ligqwetha umnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, lo mnumzana Love Mau Maduku okhokhela ibandla le-NCA. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site umnumzana Zenzele Ndebele njalo ohlaziya ezombusazwe, yena othi bayakusola kakhulu okwenzakala kuMhlanga.
Bona ngana kula cala lapha into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla uDlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinde uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini, ngoba intatheli izindaba nxa isenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo. So kube bale problem lo muntu okhulumileyo indaba bengazange badinga yena ugeza bambopha than ukuthi bebophe uBlessed kakade senza umsebenzi wakhe. I mean kusukisela nini njanini ama journalists arekota abantu abaningi bekhuluma indaba ezijiyeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisiyo oyikhulumile njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama journalists ukuthi bengakhulumela abantu abakhanya bengavumelani lombuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kathiye isikhundla so kuzaba lefie kuma journalists ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi mhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama journalists ukuthi beinterview ama veterans labanye nje abantu abangahambelani lento ka 2030 leyo ukuthi mina ngakuzaphe khona ngo 2030
Elinye lamapolisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthi ningalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekhe zabo but it's a clear message kakhulu kubona tatele izindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana le succession yezanu obviously umuntu ophandle kathi soli journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elo uhambelana lento zezano so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama journalists but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo elabona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba into nje because seZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke ukurimand beqede betawula cala
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele ohlaziya izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba yesite obexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Ukolunye udaba olusemthethwandaba, amagqwetha amela umholi wogatsha lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mkhululi Jele, owabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree, Yemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo ze-heritage studies, athi lamuhla akhalaze umthethwandaba ukuthi alahlele khatshana lelicala. Umnumzana Jele, yena ozaphindela imthethwandaba ngomvulo ozayo, wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place, ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ehofisini kamphathisikolo, Lapho abantwana ababikwa ababevalelwe khona bebuzisiswa ngamapholisa le labanye abakahulumende ngesehlakalo sokwenqaba okufundiswa iheritage studies le okubikwa ingahambelani lamasiko abo njalo ibafundisa ulimi lwesishona kodwa umnumzana Jele uyakulandula lokho esithi wayezivuzela nje ukuthi kungani abantwana babebuzisiswa abazali babo bengekho Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha elibamelayo umnumzana Thuto Mavula
Awukwamhlanje singena sisizufakazi yathi kukhona yathi kuthulwa ngumbalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini nobufakazi bomphonisa lo nguye wahamba waya-interviewa abantwana laba kwaba ukubangela ukuthi uma osvotha ekhoze i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso esephakamani sibone ubufakazi buphrezentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphuve lelo cala so yikhothi igcine sesenza i-application e-discharge okuyikucela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala ngoba ubufakazi buyabe bethuziwe buyabe bungaphelelanga buyabe bungadelisi icala njengoba lethiswa umama osvotha
lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini liyathemba ukuthi kuzaphumelela
owakathesi ozabe ekhona ejeli njengegama lakhe ngoba wayevele ngithike ibheyili because ungakhangela indaba yakhona yindaba ezama-political wayo ekungane ngafundisa connotation ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinga ngayo ukuze involve amapholisa as opportunity etc netemba kuti nemandi nchakatiri maji kumaya nende hatimesuita na hali kutu.
Gui kuti icala leli alilahlelwa ngakhatshana gui neliza kwenzi. Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo. Kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngale nto angayisola kodwa kuqala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhomethana ukuthi senze anomuntu owayezalele umthetho kwaba kuphela kuthenze umsocial media kanye nomuntu obalekayo ngoba siyabona kufocus i-MRP insakazi i-Public Party ukuthi khona udinga ngamapolisa so kusho ukuthi ngiyakwazi kwabalisi ngoba ngesinye isizathu saningikhisa i-bail kantole bathi khona yena umuntu owayebaleka kodwa amapolisa yiwaye efika ngesikhathi enginekomzi nakhona umuntu osebenza so wanyekelesize zinto zamapholisa.
Umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathekumezekayo yilaba abatholakala lapho egaradini abahlala khona bafika babamba umama owayekhona phanya ozithweleyo bengani basebemfake izamposi besithi emveze ukuthi ungaphi.
Umama obunjani lamuhla?
Wabuyile esibili begcwele esingathi khona ngabazali ngiyamalunga omphakathi nabokhansila kanye labo ngoba indaba le ithinta umphakathi lo nje kuke zabalini kuthiuma ezinye nje ezike zakhona ukuvusa ukuthi hhayi abantu abanjengoba abaningi bazoba ngomsindo but kuqine sokukhanya ukuthi hhayi ngabantu adikezokulandelela udaba lokungoba udaba olusegubhini.
Lo mnumzana Thuto Mavula iqotha elimela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele sixoxelaye esePlumtree. Abalimi eMathabeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe yimihogoyi okungenqabela ukuthi bethole isivuno esiphezulu lonyaka. Izigaba ezihlaselwe kakhulu izinhlavane ezidla inhliziyo yomumbu lamanye amabele zigoqela iKhezi, Gwanda North, Mberengwa lezinye indawo. Imhogoyi eyaziwa ngokuthi amiwem edla imkiwane yomumbu le amabele layo ihlasele eWange, eMguza, eZwishabane, eGutu, eMaswingo, eHurungwe, eZwimba lezinye izigaba. Abalimi kwezinye izigaba lezi bebebhekane lendlala enkulu nyakenye eyadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Sixoxe ngohlupho lwemhogoyi le. Lenduna uNgwenyama Fuyane usesiqintini seFumugwe eMathabeleland South.
Sokulomkhuhlane lesisifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liye lile likugezise. So umuthi lwana uyasilela okokuqala, le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhuze baspreye izilimo zabo. Izinto esikhangelane lazo kakhulu zona ezihluphayo.
Nxa sesikhangela-ke khonokho-ke okumele likuthole, ngubani okumele alinike kumbe abantu abanelisa ukuthenga kume njani khona khonokho okumele lilungise ngakho i-stock borer leso?
Thina singabantu bamakhaya, abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi. Yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo. Yibo abantu esithethile esiyabe siyame kibo kakhulu, ikakhulu uhulumende ngoba uhulumende nxa isiza lo hlelo lento wasipha umuthi wokuspreya kodwa mncinyane awumningi kangako. Khathesi asiselawo so siyawufuna. Kodwa sesibatshelile abeluleki engathi mina phecelezi abalimisi ukuthi basincedise, bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi.
Ye, manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani khonokho ntoni?
Ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili. Ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillage akhatshana okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke.
Kudlani umumbu amabele? Kudlani kakhulu?
Kudla umumbu, kuhle kutshaye yona inhliziyo yomumbu ngoba nasokuvula izikhalapha emahlamvini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu. ika kulume mbe mne waso wizile veli nkife
okunye ke okungani ilipigane lako nduna kwini
izlimo zinche kota usupo silalo ilolu okukala inkota inkota la pia sabega baba antesikate abane ngibetu abatala abandima abesebenzisa lulu ushelo lentuas ukutuwa umuntu nguyo suka apenduwa ba itonji apenda ba inkomu so ukule lakona liye sabega niendele isma harisa obizulu lafika lafala sivini okwesikate site pose inya ngayonki kwetu linya ngayonki zulisimisu kuzonki azangu vele tuwa lukutia bantu vaye vaye shaula ukukala luku okwesivini iloku ama ndasu kwa abama nengi iloku za izlimes nengi za kulila mamanzi mbalo wazo watu weachincha watu uba umtubi yesiki wakutuwa yeno ukutia insa konu kuchi isezi kulile mamanzi abalimi ababele ndawezi banzi zogudima ifetelaza ababe itole azangi eneli ya asu ya abaminyana manje ukuti ba eneli suku toli ifetelaza yowe ndawe yonke aigunzi
Leo ke hinduna ungwenya mafuyane osesiqintini sefumuko eMathabeleland South obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SAKZ. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafichane. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi kulomkhuhlane ongaziwayo kwele DRC osubulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 waqala ukubulala abantwana abathathu edolobheni lebhulukhu ababedle inyama kamalulwane. I-Vatican ithi uPope Francis ogula kakhulu olesifo samaphaphu lezinso usesiba ngcono njalo ulele kuhle lamhla njengayizolo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele kulandela ukubhubha komculi weMelika obelodumo uRoberta Flack owaziwa ngengoma ethi Killing Me Softly with his song Let It Just Like a Woman. URoberta obesele minyaka yokuzalwa ifika phose amachumi ayisificamunemunye ye-88 ubulewe yisifo se-Elgerid disease umkhuhlane lo wenza ukuba engenelisi ukuqhubeka icula. Waziwa njalo ngokulwela ilungelo loluntu lokuthola izicoco ze-Grammy Awards. Omunye wabathakazelela umculo wakhe njalo okhala labaningi ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas khonapha eMelika.
Sithanda ukulethe ukukhala sivile okukhulu silahlekelwe kakhulu lelizwe lilahlekelwe lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, yabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njalo imisebenzi yakhe le.
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqoqozela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, ekhulumela labo amalungelo abo. Ayephansi ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli ezindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokule minyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo kwamangalisa kakhulu. Ubona njani ngakhonokho akunanzelela?
Uqinisile, ngibona ngathi ulokho eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto okhona laba abalezinto baqhubeka belezinto abalangela zinto baqhubeke bengela zinto ngoba ungakhangela i-50 years iyahamba masinyane sibili ufica ukuthi kuloke kufanana lakhona lokho okwakuyikho khona 50 iminyaka engamathumi amahlanu adluleyo.
Ye, singathi khona vele ukucula kulethelelana abantu.
Kuyaqumbaqumba ingaphakathi yomuntu, njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungela kuhlabelela.
Lawo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi aphe abatsha ithuba lokuphatheka ekuthathweni kwezinqumo zelizwe njengoba beyibo abanengi elizweni. Embikweni wakhe ekhuluma labatsha ngesikhathi kunanzwa usuku lweNational Youth Day ngeviki edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi abatsha bephatheke ekwakheni elakusasa leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxelo Chris Fundirwa okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ekolitshini leNUST eyeZinas.
Udiwe uparticipation yabatsha first of all sekuthini abatsha bakho reform because as it is things like parliamentary seat uba ngo-MP uba ngo-councillor are things that abatsha should be looking for, but as it is we are not well informed about those things and sometimes we don't even seek to get information on how we can participate lapho. And then also the other thing is you find we have a youth committee, youth empowerment programs, but all those programs are really done around our data. So it's in us all who are the youth things, but people are really truly in charge. So we want to have a youth at all.
Singathi lapha umlando ukubani ukuthi kulungisiswe indubo lesi?
Umlando sebadale, to be honest, because first of all, we don't have the powers to oppose abantu ababebele othmani. The people who have been through the system are the people who are supposed to guide us. They are the people who are supposed to allocate our opportunities, the masses are corner. But then, awenzakali lokho. You know, we cannot always force our way through. And I'm going to tell you, we're going to try revolution, we're going to try that thing, and we're going to try that thing, and we're going to try that thing. So, I think that's what we're going to say now about the Avalamanta Accord, which are the people of the generation from Haiti.
Ukhulume phambilini laphana wathi abatsha akula abangekwenza abangalungisisa lolu daba ngabantu abadala. Singathi abatsha abala wona amandla nje akulokuncane ongakukhuthaza abatsha ukuthi bengenza labo indima yabo ukwenzela ukuthi bazwakale ilizwi labo lawo libe lizwakala ekubusweni kwelizwe.
Like every other situation, I think with the greater extent and the lesser extent. So in this situation, to a greater extent, as in our mind, but to a lesser extent, we are not completely powerless. So as in our wind, about yes, Hambes Golo, yes, they have found a degree in engineering, a degree in journalism, accounting, but in one of the things, kakhathekile ukuthi njengabatsha sikhangele sifakamise entweni ezinjenge-parliament, into ezinjenge-government, into ezinjenge-council, ukuthi focus really and if we can we maximize ukuthi siyenze ama-program that is with that. I think yiyo nje indlela esingaba more participative ku-government yelizwe lethu.
Lowo-ke ngumnumzana Chris Fundirwa olwela ilungelo lezifundi ephansi kwenhlanganiso yeZinaso obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. URainette Klever, umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakweleNetherlands olubona ngobudlelwano lamanye amazwe lentuthuko, uthi sebelungiselela ukumisa inhlelo eziningi abaziqhuba kwamanye amazwe agoqela akulelwa ilungelo loluntu ukuthuthukisa abesifazana labantwana, ezemfundo, ezemidlalo, ezamasiko lokunye ngoba bafuna ukulungisa ababhekane lakho elizweni labo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Besenzela abantu bamanye amazwe esingathi ngamazwe global south ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufananayo kodwa ke ngenxa yakho nokho ukuthi sokuzabe inhlanhla embi emazweni aseAfrica ngenxa yokubana amanye ezinto zelezi ezivalisiwe ezinjengabo lawyers for human rights izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba senzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisi ukuzibhadalela ama-lawyers so kutsho ukuthi into ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kunhlanganiso ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi-ke imali le isuswe Dube ingasabi khona pho inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kuyamele zidinga kwenye indawo njalo nxa zidinga ziyadinga ngaphi?
Okulusizi kubana e-Africa kulama-resources enough kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ze ama-national funds yikho kwenza ugcina sokudingakala khonokho so ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile e-Africa abadependa kwinhlanganiso ezinjalo so kumele bebambe ama-governments abo accountable ukuze kwanise ukuthi efunde nale gap kade ikhava zinhlanganiso lezi esezisithi seziphuma.
Ye siyabona ezinye iy'nhlelo zangikhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhonokho ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane kambe kungakhutshwa khonokho kuyahamba njani?
So kumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo ngoba abadala bathi ithendele elihle ngelikhala ligijinga so ngezindlela kutho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabozibuthe sibe lama-accounts ayenziwa njengabo-World Vision ukuthi sebezibhadala ama-$5 kumbe ama-dollar whatever esikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBeitbridge. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7. Linjani basakazi bethu lonke? Hayi, siyajabula lathi. Ngike ngiqondanisa indaba le mfuna ukuyibuza la abantu bakumthokazo babuzano ukuthi bona bangamalunga ezano or bangama-supporters ezano na ikinga yabogawulo lobomalaki nkumuni. Qondise abantu bakumthokazo babuzano ngoba sibona into eziningi ezinziwayo ingani bona babengekho makhulunywa ngendlela kuthiwa kule holiday kamgabe. I-holiday yani yokujabula ukuthi kwabulawa abantu bakumthokazi na yinto esiyibuzayo. Ungaze kukhulunywa ukuthi sifake i-holiday yokutshona abantu bakumthokazi ngo-1983 kusiya ku-1987 or kube le holiday kankomo kucatshwa unkomo iqhazi walibambayo ukukhulula ilizwe. Ndike mbuze abantini bemathebeleland ukuthi babekhona yini ukuthatha izinqumo ezinenkuzano or bona ama-supporters batshelwa nje isinqumo sesithethe ukuthi hayi khulumani lenze lokho.
Kundawo zonke siyabingelela, silibingelela, sibonga izindaba ezethulela zona kuStudio 7. Ma abantu abakhulumayo ma besithi bona laba aboJoseph Achua ababe sithi izinto ziraiti layo mnangako othi yena khona engathiwa uyacreate imisebenzi after isikhathi esingakanani ngoba vele leli lizwe akulani lokho engazalwayo angaze ngikuthole ukuphumula. Sele vele nidubeka lamanje lokho endidubeka lokho ebekhompha estudweni okokuthi uhlaleleni yena umnankagwa lo ngoba kuyamehlula nango hlulekile even khona esethethe over 2017 kuzofika manje yini improvement oyenzileyo ebantwini manje le wolokhunjani wowangile siyezwa abantu bagula ngobuningi babo bagula le kuthiwa bagula amathambo amalukuzeni amathambo ma besiye ezibhedlela lezibhedlela zakhona zisekudeni 3 hours umuntu elo esekuhambeni egula kulo muntu ongakhona ukuhamba egula 3 hours.
Studio 7, Studio 7 njengabalandela abasakazi thela uqhuma baba lokuthiwa nguRichard Moyo lo ukuthi kahle kahle na umsebenzi wakhe ngowani ngoba uzodefenda uhulumende kumbe ngoba uzomela izikhalazo zabantu kwazi isikhathi esiningi abantu nxa bemtshela inkinga zabo yena okwakho gijimela ukudefenda uhulumende kuphela. Ngiyabona ugogo lawa kuyakhulunywa ukuthi ogogo laba labewanke laba amaklinika akude, imtholampilo isekude, nini ukhuluma ukuthi uzoyakhiwa isibhedlela elupane. So umuntu uzobe esuke ewanke esiye elupane engenamali, uyezwa ukuthi abantu bakhala ngemali, kodwa yena okwakho gijimela.
Labonga abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga, ngilithika kuhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.